Vakawanda vevagari ava vanoti nekuda kwemvura shoma yakanaya, uswa hwemafuru emombe dzavo hushoma zvakanyanya, uye chibage hachina mashanga akakwana ekuchengeta kuti azopiwa mombe sezvo chakafa chisati chasvika. Izvi ndizvo zvaita kuti dzimwe mhuri dzitore danho rekutengesa mombe dzisati dzanyanya kuonda nekushaya chikafu. Mumwe mugari wekuchegutu mudunhu remashonyalendi West, vaalec mabwe, avo vakatengesa mombe mbiri, vanoti zviri nani kuwana mari yakati wandei iye zvino pane kuzomanikidzwa kutengesa mombe dzave madore wowana mari shoma.
Kutotengeza kunzara yavepo zvichineka kuti dhure mushana bhozi kutangata zvekusvika kuma300.
Mumwe akatengesawo mombe dzake mbiri nemadhora ekuamerica $300 kana kuti $300 pamombe imwe chete ndevaerasmus mapfeka rekuchivhu mudunhu remashonaland East, ava noti mombe dzichadzikira mutengo nekuda kwekushaya zvekudya.
Vanhu varingotengesa zvavo kunokwa, vanhu varingodisposa zvavo.
Vakawanda vari kutenga mombe ndevemabhucha vakaita sava Mike Jim vemuchinhoi, avo vanoti panonaya mvura shoma bhizinisi ravo rekutengesa nyama rinobhadhara zvakanaka sezvo vachitengesa nyama nemutengo uri pamusoro asi ivo vachitenga mombe nemari iri pasi. Asi mumwe murimi vatawanda hozheri, avo vanochengeta mombe kumhangura mudunhu remashonaland West, vanoti vanotenga chikafu chemombe kunyange zvichivadhurira. Vahozheri avo vane mombe dzinosvika 100 vanoti vanotengesa mombe kuti vatenge chikafu chemombe kwete kuti kutyira kuti dzinofa nenzara. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai maiwe PGT, vanokurudzira varimi kuti vatengese mombe nguva iripo dzichiri kukosha nekuti vakanonoka dzikaondoroka hapana chavanowana.
Pfuyo nemhuka dzesango zvichanetseka kuwana zvokudya nemvura. Ndinokurudzira varimi vezvipfuyo kuti vatengese mombe dzichiri kuratidzika zvakanaka nokuchengetedza mombe nezvipfuyo zvavanokwanisa kuwanira zvokudya zvakakwana kusvika mwaka unotevera.
Mutauri weboka reenvironment Management Agents kana kuti EMA munyika yose, Muzvare Edith Chapungu, vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Asi shoko redu rimwe chete rekungoti nguva yatiri inoi besi ndichikurudzira kuti vanhu vagare vacheka uswa uchizoshanda zvinhu zvakasiyana siyana. Unogona kunge uchizoshanda kugadzira hei yekuzofidha mombe later on.
Kunyange chikoro chepamusoro cheChinhoi University of Technology kana kuti CAT chiri kugadzira chikafu chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura, vakawanda vanoti havana mari yacho sezvo chichitengeswa nemadhora ekuamerica 14 kana kuti $14 pamakirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavis Marapira vakaudza varimi vemombe kumapisa mudunhu reMatebeleland North, Svondo Rapera, kuti vape mombe zvekudya zviri kugadzirwa neuswa zvochengeterwa nguva yekushayikwa kwemafuro kana kuti silage kuti dzisafe uye kuti dziite utano hwakanaka. Pari zvino munyika mune mombe $5,000,000 nechidimu, asi hurumende ine urongwa hwekuwedzera mombe munyika kusvikira $6,600,000 gore ra2025 risati rasvika. Vagari vekumangwe mudunhu reMatebeleland South nemamwe matunhu vakatokurudzira hurumende kuti itore matanho ekuvawanisirawo chikafu chekupa mombe dzavo pamwe nekuti ichere zvibhorani kuitira kuti mombe dzavo dziwane mvura. Nyika iri kutambura nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anonzi El Nino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.